mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 Nyamavhuvhu August 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka pakirinika yekumabvuku muHarare pamusoro pekushayikwa kwenhomba uye vanobaya. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti rambosendeka parutivi urongwa hwaro hwekuratidzira kuti vambopamukana kugwaro ravo renyunyuto ravakanyora nezuro. Pane zviri kuitika muAmerica, Food and Drug Administration yapa mvumo kuti vamwe vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 yechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV AIDS vaEmmanuel Gasa, vanotungamira sangano reAIDS and Arts Foundation, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kukirinika yekumabvuku muHarare, uko vanhu vari kumukira mangwanani kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 asi vachikundikana nekushayikwa kwenhomba uye vanobaya. Gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakaudza Studio 7 kuti hurumende ine urongwa hwekumbopinza basa rekubaya nhomba vaive vakoti vari pamudyandigere kuti vabatsire, nekuti vakoti vari pabasa pari zvino vawandirwa nebasa. Health Services Board yakatoisa chikumbiro kubazi rezvemari kuti ipiwe mari yokupa vakoti vari pamudyandigere ava. Mamwe makirinika nezvipatara zvakazvimirira zvatangawo kubaya vanhu nhomba kubatsira bazi rezveutano. Kuti tinzwe zvizhinji nezviri kuitika kumabvuku, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGasa.
Chatiri kuona kaisusu ndechekuti vanhu vakaungana ava vanhu vauya vachida kubayiwa nhomba, asi pachipatara pangori nesainovhaki 2 chet ende vangori ne 90 doses mufunge.
Asi mukungana kwakaita vanhu vachida kubayiwa nhomba vari kuteerera here kurudziro yenyanzvi munyaya dzezveutano yekuti vasanyanyobatana vagare vakataramukana kuitira kuti vamire kure nakure kuitira kuti chirwere cheCOVID-19 chisapararira?
Semaonera muri kuita maunganiro akaita vanhu aya, hapana kana social distancing, hapana kana chenjedzo yatingati isusu zvingave zviri zvii. Rimwe dambudziko ratiri kuona nderekuti senyika kune vanhu vanenge vatouya kuti vabayiwe, takutoona kunge isusu tisi takutovapa chirwere chiya kuchipatara kwavanenge vauya. Kozi makatarisa mamiriro akaita zvinhu nekuungana ikokoko, pane kuti takagona kunge isusu pachipatara takagadzirisa social distancing, takagadzirisa mamirira vanoita nekuti vapinde vabayiwe. Tikutoona kuti tiri kutoramba tichingounganidza vanhu zvisiri necessary.
Semunhu anorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano, ndezvipi zvamuri kukurudzira kuti hurumende iite?
Chikumbiriso chedu kuhurumende chachiri chekuti dai zvagoneka tagona kuwanawo matents anowandisa ekuti aitwe mand vanhu vagone kuti shi vanobayiwa kuya. Uyezve tatichikumbirisawo kuhurumende kuti kuzvikoro zviya zvingori lying idle taregerere kunofumigeta, zvimwe zvacho zvishandiswe vanhu vagone kubayiwa. Nekuti kana tichitaura zvekuti COVID-19 isenzi iripo hombe yatingati isu senyika yatisiri kugona kuita abide by, yekuti tinofanira kuita kuti manumbers edu ave mashoma panguva nenguva pakaungana vanhu. Saka ini tikutoona kunge iko zvino dambudziko ratinaro tikuramba tichiunganidza vanhu vacho vakawandisa, asi dai tashandisa zvikoro tashandisawo machechi senzvimbo yekuti vanhu vagone kubayiwa tinogona kutibatsira kuti tiende mberi.
Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV AIDS vaEmmanuel Gasa vanotungamira sangano reAIDS and Arts Foundation vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rakabatana nesangano reJuly 31st Movement, mamwe makereke nemamwe masangano akazvimirira vanoti vambosendeka parutivi urongwa hwavo hwekuratidzira uhwo hwaifanirwa kutanga nezuro kuti vambopamukana kugwaro ravo renyunyuto ravakanyora nezuro. Masangano aya akanyora gwaro rine zvinyunyuto zvina ravakasvitsa kudare repamusoro-soro reConstitutional Court kubazi rezvemutemo pamwe nedare reparamende vachida kuti munyika muve neshanduko munyaya dzokuitwa kwesarudzo. Zvimwe zvezvinyuto zvavo zvinoti kupedzwa kweuori, kusimbiswa kwemitemo inochengetedza kodzero dzevana pamwe nevemakereke vari kuti havana kodzero yekudzinga vatendi vanenge vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 kubva kumachechi avo. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vari zvakare nhengo yeJuly 31st Movement vaJacob Ngarivhume vanoti kana vasina kunzwa kubva kumapoka avachasvitsa gwaro ravo renyunyuto mukati memasvondo maviri vachazopinda mumigwagwa vachiratidzira kubva muswa 31 Nyamavhuvhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Finalize planning yedu hurongwa hwedu ma stakeholder vazhinji vakandikumbirisa kuti hazvikwanisiki here kuti timire kutanga kuratidzira nhasi asi kuti tiendese constitutional court petition toisa petition ku constitutional court parliament of Zimbabwe neku minister of justice and legal affairs toazivisa zvinyuitwa zvedu kana kuti zvineswa zvedu zviripo then toape mazuva svondo rekuti vatiresponde vatiudze nyaya dzatiri kuraisa mupetition. Kana vachinge vasina chavaita tobva tapinde mastress kubva muswa 31 August. Saka izvozvo ndozvitakawirira nemastakeholders kuti tiite. Saka nhasi tanga tichigadzira petition yedu, legal team yedu yanga ichigadzirisa petition yatichaendesa kuconstitutional court muzuva rimwe chete kana maviri anotevera tobva tazoipfuurire mberi tozivise mapurisa nenyaya dzekuratidzira kwedu kwatiri kundoita. Meanwhile mastakeholders ese ari kutobatanidzawo zvakare kuti amobilize mamembers avo kuti tigone kuzoratidzira pamwe chete.
Saka zvii zvamuri kuisa mupetition iyoyi yamuri kuda kusvitsa kwamataura uku?
Tine zvinyuto zvitatu zvikuru vakandemiri. Chekutanga ndechetingati mareform anodiwa kuti sarudzo dzinge dziri free and fair, anonzi maelectoral reform. Izvozvo tiri kuti Zimbabwe kuti igone kuende kusarudzo dzakasununguka kumunhu wese ngapave nemareforms iwayo. Chechipiri tiri kuti isusu pane nyaya dzecorruption dzehuori ngadzigadziriswe munyika muno nokuti dzikasagadziriswa nyika hainaki, vanhu vari kungokwangwaya nenhamo asi nyika yakapfuma. Saka nyaya yehuori ngaigadziriswe, vanhu vari kuite huori vasungwe, nyika iite zvakanaka. Chechitatu tine nyaya dzemachild marriage. Kodzero dzevana hadzisi kuchengetedzwa. Tinoda kuti vana vasununguke vasamanikidzwa kuroorwa vasati vasvike makore ekuziva zvaari kuita. Saka ndo zvinyuito zvitatu zvatanga tinazvo. Machurch akabva aisawo chinyuito chekuti hazvina kunaka kuti vanhu vamanikidzirwe kuvaccinatewa, chiri chinyuito chechinumber 4. Saka ndo zvinyuito 4 zvatanazvo iko zvino zvatiri kuda kuti tiratidzire nekuda kwazvo. Saka tiri kudzibatanidza dzose kuti patinopinde mastreets tinopinda takawanda, takaungana pamwe chete kuti zvinhu zvedu zvipfuure mberi zvakanaka. Saka ndingangoti nisamari ndo zvataita. Saka iko zvino nhasi tanga tiri paconstitutional court tikazogadzisa petition yedu, legal team yedu yanga ichigadzirisa yatichaendesa kuconstitutional court, ndo zvatanga tichiita izvozvo.
Taimbonzwa muchitaura kuti mukumbire mvumo yekuratidzira kumapurisa sezvo iri kodzero yenyu yekuratidzira. Zvasiyana chii nezvamaakuita iye zvino zvokuti maakunyora mapetition aya?
Isu zvatiri kutaura tiri kungoti bedzi, mutemo hautiti tikumbire mvumo kumapurisa kuti tiratidzire. Mutemo unotiti tizivise mapurisa, regulating authority yedu, kuti tiri kuda kuratidzira. Izvozvo ndo zvatichangoita bedzi. Mastakeholders ndo zvatikumbira kuti vangarivhume pamwe chete neboka renyu. Isusu kana tichizova pati yekuratidzira kwamuri kuronga huko. Tinonga chido kuti tinge tateedzere mabhara ese emitemo. Saka isusu ngatinyore tisirise mapurisa sezvo zvinosungirwa kuti tiite. Tikati aiwa izvozve ngatinoita nekuti nesuo tiri vanhu vanoteedzere mitemo. Asi hatizi kuti mapurisa anofanira kutipa mvumo kuti bvumidza kana kutirambidza. Tiri kungoti bedzi tinofanira kuvazivisa. Then kunyorera zvinyuito zvedu kwatiri kuita huko. Kuti tizivise kuti ndonyaya dzatiri kunetseka nadzo tikasawane mhinduro yakatikwanira topinde mumastreets toratidzira zviri pamutemo endive zvine runyararo peaceful protests. Ndozvatiri kutarisire kuita izvozvo. Hapana kudzoka kumashure zvachose chose nokuti ikodzero dzatinotopiwa nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe kuti tiratidzire.
Avo vange vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vari zvakare nhengo yeJuly 31st Movement vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera kukunda kwakaitava akainde ichilema musarudzo wemutungamiri weZambia, mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti vanoona bato ravo reMDC Alliance richikunda musarudzo dzichaitwa muna 2023. VaChamisa vakaudza rimwe bepanhau kuti zvakaitika muZambia zvinogona kuitika muZimbabwe. VaHichilema vakakunda mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu nemavhoti ari padyo nemiriyoni. VaChamisa vanoti vanhu veruzhinji vane simba rokutendeudza zvinhu sezvatakaona zvichiitika muMalawi nemuZambia. Asi vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts muzvinafundo chipo dendere vanoti kunyange hazvo vanhu nevatungamiri vemapato anopikisa muZimbabwe vaine zvizhinji zvavanakadzidza kubva pane zvakaitika muZambia, Zimbabwe yakasiyana zvikuru sei kana tikatarisa mashandiro anoita mauto emunyika.
Chekutanga ndechekuti vanhu vekuZambia vazhinji kunyanya vana vechidiki vari kurakidza kuti vakafara nekuhwina kwakaita vaHichilema zvichireve zvokuti vaLungu havasi kuzodzokera kunoita mutungamiriri wenyika.
Sekuona kwenyu, chii chakaita kuti vaHichilema vabudirire musarudzo idzi?
Ndinoona sekunge vazhinji vaitarisira kuti ndizvo zvichaitika. Simunoziva nemaelections ekunyika dzedu, vanhu vaifungawo kuti kuda kune dzimwe nzvimbo kunyanya kumamisha kwekuti vaLungu vaigona kuzowina. Asi patakanga toona kuti pava nedifference ye 1 million votes zvakarakidza izvo kuti opposition yakanga yashanda zvakasimba all over the country, kwete mumadhorobha chete asi pamwe chete nekumamisha. Ndinoona kuti izvi ndizvo zvakaita kuti vaHichilema vabudirire. Ndichiona zvekare kuti vakatora nguva zhinji vachibatsira kuti vana vechidiki varegiste kuvhota. Vazhinji vakaregista vanga vari kuma20 nekuma30s vanoti ivo vaiva mafirst time voters, zvichireva kuti vakanga vasati vambovhota before. Saka election ino vakafila kuti vana candidate kwavakwanisa kusupporta.
Chakatarisa vaLungu kuita zvinoitwa nevamwe zvokubira maelections chii? VaLungu vakaregere kurambira pachigaro.
Chakasiyana pakati peZambia neZimbabwe ndechekuti Zambia yane experience yekuchinja mapolitical parties kubva 1991 kake chitatu vachiita political party yakasiyana mupower. Saka hazvisi zvinhu zvinoshamisa. Vakuru vezvemauto, mapurisa nemasoja vanonzwisisa zvekare kuti panouya umwe mutungamiriri achibuda. Ndochandinoona chakanyanyisa kusiyana nenyika yedu yeZimbabwe, kuti mauto kuZimbabwe loyalty yavo zhinji iri kunyika kupati yeZANU-PF.
Dr. Dendere, takatarisa zvaitika muZambia, chii chingadzidzwa nevanhu pamwe chete nevatungamiri vemapato anopikisa muZimbabwe?
Chingadzidzwe nevakuru veopposition muZimbabwe ndechekuti ngavaite kuti vanhu vazhinji varegiste, ngavakurudzire vari kudiaspora kuti vavapewo maresources, mari dzekuvabatsira maelections. Asi nyaya iripo zhinji ndeyekuti kwanise kusimbisa kunewe kumauto kuti kana opposition ichinge yapinda kuda hapana zvizhinji zvinonyanyisa kuchinja. Ndiyo nyaya huru maone rangu kudambudziko reZimbabwe.
Avo vange vari muzvinafundo Chipo Dendere vari paRunare kuMassachusetts neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukroniko, madzishe nevagari vemune umwe musha muzhombe pasi paShegwesela vakamisa imwe mhuri yakanga yarodza mwanasikana wavo ane makore 13 kune umwe murume ane makore 21. Mapurisa akashedzwa vakatora mwana uyu vakanomudzorera kuvabereki vake. Herald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachapinda mumusangano weSADC we41st Ordinary Summit yevatungamiri venyika dzemuSADC. Nepfenyuro yeZBC inoti sachigaro veAfrican Union Commission vaMusa Mahamat vakorokotedza vakasarudzwa kuve mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi mukomata anonoka wande. Tokutendai. Rambai muchitipa mukana wokuti tikwanise kutsiura vanhu. Ndinoda kubvunza inini kuti rudo rwavo nderwei rwekuda kubatsira munhu ari diaspora vachitadza kubatsira munhu wavagere naye munyika. Vanhu iko zvinozvi vari kushupika varimo mulockdown, ndo njodzi huru yavainayo. Hapana ari kuvapa shuga, hapana ari kuvapa sauti, vakavharirwa mudzimba, hapana ari kuvapa kana dhora rekuti vagaise chibage kuti vakwanise kuwana huru. Wozotaura kuti iwo unoda kubatsira munhu ari diaspora kana ari panjodzi, injodzi ipi inodarika vana varimo munyika izvozvi? Ngavarege kuda kutamba nevana veZimbabwe, kuda kutamba nepfungwa dzevana veZimbabwe. Handi kana vafunga zvekuti rova voda kuti hanzi yeye vanoda mazita edu kuti kana tayambuka kudzokera ikoko vapoti vachitibata 1-1 vachitiuraya 1-1 kwete. Ngavatange vagadzira chatakatiza, ndo imwe njodzi hombe yekutangisisa. Ngavazive chatakatiza first ikoko, vakagadzirisa ichocho todzoka maita basa.
Vashamarari weStudio 7 makadienyu, nevatereri nemhuri yeZimbabwe. Inini ndinotozonzwa kurwadziwa nezvamunozoita vashamarari vedu. Munotora Gakanje futi achiuya achinotaura naamasarirefa. Vana veZimbabwe vakapfuma vane mabhizinesi ndevapfu. Chiyangu ane mastenzi akamboita fraud nao toziziva. Gakanje ari kutaura kuti hakuna vanhu vakadamurwa maoko 2007 zvotaurwa naamasarirefa. Ari kunyebereiko maiye Gakanje? Munomutorerei? Munoziva zvinopedzira zvaakutirwadza. Vana veZimbabwe ndeupi anoda ZANU-PF kumaruzevha? Ndivo vakapedza kupa mbudzi dzedu achidya kubhesi kuri kutaurwa naGakanje. Musapote muchingotora vanhu ava. Tinenge tichitoteerera studio tichifara kuti tikungwa news dzekumusha mounza Gakanje futi. Gakanje futi here Gakanje? Musapote muchidaro vashamarari vedu. Tipiei vanhu vanenge vana kirazivhu vatinoona kana pamatwita vanotaura zvine musoro, ambotaura tichimunzwa noti Gakanje. Gakanje kwete mari. Zvinondirwadza sterengi izvozvo. Mazvita ini sori henyu bat tinenge takumbuka. Isai vanhu zvinowaka nyika noti vana Gakanje.
Vazhuvai vashamarari, vazuvai vatereri vedu weStudio 7. Ini ndetwa baba vashandi, ndobva zvangu pazaka. Ndinoda kutaura pamusoro pababa avo vanonzi vamugwadi vamunofarira kuti vabude pano paStudio 7. Vamugwadi, regai tikuudzei, chero mukataura zvakanaka sei, chero mukataura norudzii, ndoda kungokuyeuchidzai mashoko anoti tinotozviziva kana kuti vanhu vazhinji vozviziva. Chakatanga ndechakachenjedza. Tinotozvizirwa kuti hamuna pamungazoti apa pakashata kana kuti tinokonewa pakati kana kuti hurumende inokonewa pakati nokuti ndimi hurumende yacho. Saka tinotozviziva. Tava nemakore 40 years tichishanda neZANU-PF munyika yedu. Zvakasiyana, tashanda nemi 40 years. Hapana chamuchataura. Ndangoti ndikuudze chete zvogaizwa kuti muzvizive. ndatenda hangu
mangwana na ndoda ngo taura pava gari kuma Roseva kuma Misha kunovaika kuno gara kwakanzi kuno wina zano PF mugore negore ichitenga vanhu vachipuwa mbeu nezvichi nezviupfu nezviraisi zvimakapu kapu inini maonero angu ndanchiona sekuti zvava zvakadi hazvo kuti kumaruzevha muchirega kuendesa vana kuzvikoro muchitongomirira zano PF ichikuchengetai muri koko nokuti hamuna tarisiro kuibvisa munoramba muchingoivhotera kuti muri kupuwa raisi asi vana vamuchiendesa kuzvikoro muchiwisa matanga muchipesa danga muchiendesa mwana wechikoro pedzo zvemwana uyo azvodzidza fundo yekuzotiya mbeva here akagara mwana uyo futi mozomuudza kuti zano PF ndizvo mwanangu chigara pachimirira zano PF chaite paraisi mawesta mari yenyu zvemari geri kungoti mwana chingozvarai mwana angogara zano PF chichikuchengetai zvichingokupai hambozi hazviperi zvezvi vana vana munangagwa vari kufunda kunyika dzamamiri dzamakungoko vachadzoka futi vozokutungamirirai saka zveraisi hazviperi mimi chingeitai mbeva dzinotewa nedovi ndo zvamunodazvo mezi yacho munoona ichibhalansi apa kuti unoendesa mwana wechikoro uchipesa danga rose uzoti mwana wangu zano PF ndizvo chisvitambanje uchingotenderera muruzevha mauni kudzungaira ikoko zvimwe zvinoshandisa iwo njere mwana ari kumaruzevha imimi ndatenda zvangu mova nezuva rakanaka ndisechera shapa jobek apa
ndinoda kutaurawo pamusoro pavagakanje nezvavaitaura marigere nenyaya yemaelections nezuro vagakanje regai ndikuudzei pane vanhu vakaurawa pachikoro inini pandinoziva vakaurawa vanhu nevachiurawa nemayouth ezano PF zvandinotoziva inini vamaticha akauya akapindigwa pachikoro pedu akapondwa maticha vamwe akatokuvara vamwe vakatoremara vachirohwa nemayouth ezano PF vakapfeka matishets ezano PF kurovera maticha kuti mapekere matishets ezano emdc saka izvozvo ka baba imberegai ndikuudzei kuti zvakanaka chose kuti munhu ainde anokwereta mari kana kunopema mari kumaembasi kunze pane kubira nyika mari muchitora nyika muchinda kunotsigira musangano wenyu izvozvo zvakaipa zvachose muchikona kubhadhara manesi ari kutambura nematicha acho ari kutambura iwayo zvakaipa izvozvo ndatenda
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai vateereri vestudio 7 ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na8pm muchirongwa chanhasi tiri kukurukura nevechidiki nezvekugadzirira kwekuvhurwa kwezvikoro munguva iyo nyika ichiri kurwisana nedenda recovid-19 tiri kutarisawo nyaya dzekusimudzirwa kwevechidiki munyika panguva iyo pasi rose rakabva kucherechedza zuva reinternational youth day rinocherechedzwa makore ose musi wa12 nyamavhuvhu muri ezimbabwe sakangano kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na8pm
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica bazi rehurumende yeamerica rinotarisa zvidyiwa nemishonga refood and drug administration rabvumidza kuti vamwe vanhu vabayiwe nhomba yecovid-19 yechitatu vanhu vanzi vangabayiwa nhomba yechitatu ndeavo vagara vaine zvimwe zvirwere neavo vari kutora mishonga yegomarara nevamwe tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatitsanangurire nyaya iyi tikatanga nekuvabvunza kuti vachabayiwa nhomba yechitatu ndevapi uye chikonzero chacho chiri chei
kana takatarisa umbowo hwatiinahwo pari zvino uye kurudziro yebazi reCenters for Disease Control and Prevention CDC vanhu vachabayiwa nhomba yechitatu vanhu vane miviri ine hutera kana kuti vatingati muchirungu vari immunocompromised especially avo vanonzi vari moderately to seriously immunocompromised immune systems vanhu ava tichitsanangura muchidimbu zvinongoreva kuti miviri yavo haina kusimba zvakakwana zvinoreva kuti apo pavakabayiwa nhomba dzavo dzekutanga ingava ye Moderna kana yo Johnson and Johnson ndo nombambiri dzatino humbo watinawo zvinotaura zvinotiratidza kuti musimba ravo remiviri kana kuti masoja avo emiviri anodzivirira pamwe chete nekurwisana neCOVID-19 kunyanya takanangana nechipande cheDelta variant masoja acho haana kunyanya usimba zvokuti anoramba achivarwisira kwenguva ndefu. Saka muri kuona kuti CDC yakapa kurudziro nekutaurira vanhu voje pasi rese takanangana muno muAmerica kuti vanhu vane miviri ine rutera vanofanirwa kunge vachizobayiwa nhomba yechitatu uye kuti vataure nemachiremba avo kuti vaongorere kuti zvakakodzera here kuti vange vachipiwa nhomba yechitatu.
Hapana here vamwe vanogona kuve vari mungozi yakafanana neine ava vamataura?
Ngedzai ndinyatsoupatsanura kuti vanhu ava vane miviri neutera ndevapi. Vanhu vanosanganisira vanhu vari kutambira mishonga yokurapa zvirwere zvegomarara kana kuti vari kutambira yatoti cancer treatment. Ingava gomarara reropa blood cancers kana matumors kana kuti gomarara tagara tichiziva. Saka vanhu vese vari kutambira mishonga kana kuti vari kurapiwa gomarara vanofanira kupiwa nhomba yechitatu. Zvekare tiri kutarisawo vanhu vakatambira dzimwe nhengo dzechemukati dzemuviri dzinobatsira paupenyu yatinoti organ transplant. Ungava wakapiwa moyo, ungava wakapiwa itsvo, ungava wakapiwa mapapu, vanhu vese ivavo vakaitwa maorgan transplants vanofanira kunge vachipiwa nhomba yechitatu. Ndokunge vakabayiwa nhomba yePfizer kana yeModerna. Nhomba yechitatu inofanira kuzobayiwa kwapera mwedzi kana kuti tingati mazuva anokwana kuita 28 zviraudzira. Ndopatiri kuona kuti pane humbo hunotiratidza kuti ndokuti nhomba iyo yechitatu izokwanisa kubatsira kusimudzira nekuvandudza masoja emuviri anodzivirira pamwe chete nekurwisa utachiona weCOVID-19.
Munhu anoziva sei kuti anofanirwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19 yechitatu?
Pari zvino hapana chatinotitabata chakati tsvikiti chinotirakidza kuti munhu wese zvake nje anofanira kunge achizobayiwa nhomba yekupamidzira kana kuti booster shot kana asina miviri une hutera. Ndosaka maona kuti pari zvino tiri kukurudzira kuti avo chete vane miviri ine hutera kana kuti vari immunocompromised kana kuti vari kutora mishonga kana vane zvirwere zvinotsitsirira simba ravo remiviri ndo vatiri kukurudzira kuti vabayiwe nhomba yekupamidzira kana kuti booster shot. Asi vamwe vanhuwo zvavo vane miviri yavo yakazvisimbira pari zvino asati ava neumbo hunoratidza kuti vanofanira kuzopamidzirwa zvekare panhomba.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC ine Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka pakiriniki yekumabvuku muHarare pamusoro pekushayikwa kwenhomba uye vanobaya. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti rambosendeka parutivi urongwa hwaro hwekuratidzira kuti vambopa mukana kugwaro ravo renyunyuto ravakanyora nezuro. Pane zviri kuitika muAmerica, Food and Drug Administration yapa mvumo kuti vamwe vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 yechitatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.